iko zvinonzi ndirikumanya neGoFund inonzi PayPal Fund yaitaidzamara. Tinozva kuti itaidzamara akatsakatiswa nevanhu vanosasputa kuti ndeve government muna 2015 ende iko zvino haasakazikama kuti ari kupi. Mukadzi wake nevana vake vanhu vari kutotambura nokushaya kuti itaidzamara sabreadwinner ari kupi. Saka iko zvino tine PayPal Fund, vanhu vakaenda vakati itaidzamara family fund paPayPal vanoiona. PayPal yasara nemazuva mashoma shoma kuti ive ichipera, but ndinoimba kuti ichava neamwe maprogramu akadai so ekubatsira mhuri kana kuti those vatikati madependents evanhu vanenge vachiva vari mavictims kusaremekedzwa kwekodzero dzavo muZimbabwe.
Mabasa api amuri kubata zvakare ekubatsira vamwe vari kutyorerwa kodzero dzavo munyika?
Zvatiri kuitira vanhu vari kumusha zvunhu pazvakasiyana-siyana. Inini hangu segweta rinomirira kodzero dzevanhu, ndinobatsira vanhu vari kubatikana nenyaya dzekusawana atingati justice kuZimbabwe. Ende tinoziva kuti kune pachirungu anonzi mahuman rights defenders, avo vatinoti vanowanzo advocate for mahuman rights, vanenge vakavhiringidzwa nehurumende kana kuti vanenge vachidawo kuti vawane vachiitwa yatingati redress kana kuti rubatsiro kubva kumacourt. Ndo zvatinowanzoda kubatsira nazvo kune vanhu. Apa chati kunyanya kufokasa on inyaya yekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanowanzoita kuzvokumirira kodzero dzevanhu vanhu vechirume, ende vanhu vanowanzosafa panyaya idzi kana hurumende yakasarespekta mahuman rights vanhu vechikadzi nevana. Saka iko zvino ndine PayPal drive yandiri kuita yokuti ndibatsirewo madzimai nevana vanenge vachionekwa vari patsaona yokuti murume anenge aenda kujere kana kuti murume anenge atsakatika kana kuti panogona pane zvimwe zvinhu zvokuti zviite kuti anonzi breadwinner atadze kuva achiva achiona achibatsira mhuri yake.